Vanotengesera mumigwagwa vanoti mapurisa ekanzuru ari kuvabhadharisa mari yechioko muhomwe kuti vakwanise kutengesa zvinhu zvavo mumigwagwa. Mumwe wevanhu ava, amai Lynette Marongwe, vati havachatokwanisi kutengesa mumigwagwa kana vasina mari yechioko muhomwe.
Anouya achishandisa kuti ndiri munhu wecity council haubvumirwe kutengeserwa paunenge uri, then ito vokufosa kuti wewe kana ukasandibhadhara mari yakati ndiri kutononyudza zvinhu zvako.
Izvi zvatsinirwa namuzvare Tendekai Mashavira, avo vanoti vashandi vekanzuru vave kuzvimba matumbu nekuguta mari dzechioko muhomwe ivo vachidya nhoko dzezvironda.
Zviri kuitika ndezvekuti mapurisa ekanzuru ari kutora zvinhu zvedu, takurwisana navo kuti titore zvinhu zvedu. Vanoti vanoda mari yechioko muhomwe pamusoro pekuti tivape mari yechioko muhomwe, isu tine tisina, nekuti zvinhu zvatinotengesa zvinhu zvinotipa profiti diki diki. Iyo city council inoti haisi kutambira mari kwairi kushanda, asi iri kuramba iri pamabasa. Mukada kuenda izvozvi kutown house, kwakazara mota vari kutoshaya pekupakira, asi havasi kutambira mari. Vane dzimba mastands matatu matatu, asi havasi kutambira mari. Mari iyoyo iri kubva kumavhenda.
Sachigaro webhodhi resangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasten Zvorwadza, vanoti mapurisa ekanzuru ari kushanda pamwe nevakuru vakuru mukanzuru, zviri kukonzera kuti mapurisa ekanzuru aya asasungwe kana vachinge vamhangara nyaya dzakadai kumapurisa.
Harare City Council yadyara uori hukuru mutaundi mayo, yakuronga corruption mumaofisi ekanzuru.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vanga vachiti vari mumisangano, asi mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti zviri kutaurwa nevanotengesera mumigwagwa ava hachizi chokwadi, vachiti mapurisa avo anoita basa zvemandorokwati.
Isu sekanzuru hatitenderi mapurisa edu kuti atambire mari dzechioko muhomwe. Kana kuine kwazviri kuitika, takatomirirawo kupuwa umboo hwemapurisa edu ari kutorera vanhu mari. Asi isu hatitendi kuti zvakadai zviri kuitika, nokuti mapurisa edu vanhu vakadzidzira basa ravo, vanhu vanogona basa ravo.
Vazvorwadza vati chimwe chiri kunetsa vanotengesera mumigwagwa inyaya yekuti kanzuro haisi kukwanisa kupa nzvimbo dzekutengesera kuvanhu vese vayakanyoresa kuti vatengesere munzvimbo dzayakatara kuti dzitengeserwe. Vazvorwadza vanoti uku kubirwa mari kuri pachena, sezvo vachiti vanotengesera mumigwagwa vari kuramba vachingobhadhariswa mari nekanzuru, asi pasina chinobatika chavari kuitirwa nekanzuro yacho.
Vari kutora mari kumavhenda vachiregista, vachipa vanhu mavhenda makadhi, asi vari kupa mavhenda makadhi zvine uori.
Asi vachideme varamba mashoko aya vachiti vanhu vakanyorisa kukanzuru vanofanira kunoshandira kunzvimbo dzavakapiwa nekanzuru.
Kutengesera dziripo. Chatakaona ndechekuti patakati vanhu vaende kunzvimbo dzakatarwa, vanhu vakadzokera kumisika yavo yavaisitengesera kare, yakafanana nanambare musika, mupedza nhamo, mukambo, kuchitungwiza, kulusaka kwaifiridzi neimwe misika iri yakadzvarwa muno muguta. Nekuti vanhu vakanga vaona, vanhu vakazona kuti aiwa urongwa hwekanzuro wekuti vanhu vasatengesere pese pese urongwa hwakanaka.
Kanzuro yeHarare yakabvisa vanhu vakawanda mumigwagwa ichiti vaizadza tsvina pese pese, uye vanhu vakanga vasisakwanisi kufamba zvakanaka mudhorobha. Kusvika pari zvino, nzvimbo zhinji dzakatarwa nekanzuro kuti vanhu vatengesere hadzina kugadzirwa zvakanaka, uye vanotengesa ava vanoti havasi kuzoenda kune dzimwe nzvimbo idzi vachiti dziri kure nevatengi uye hadzina kushambidzika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.